Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 18th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world as we discuss the ongoing Zimbabwe exemption permit applications in South Africa.
The permits which allow undocumented Zimbabweans living in South Africa to live and work legally expire on the 31st of December this year, while application for renewal is at the end of next month.
Since the applications opened in September, many Zimbabweans have been facing difficulties in submitting their applications.
Some Zimbabweans in South Africa are now in a quandary as whether to continue the application process while in South Africa or to go home and register to vote in the ongoing exercise back home that is scheduled to close on January 15th.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebungambe zulukandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu esiluphalo na maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Aphakathi sikhuluma nje kuhlohlelo lokuwavuselela, siyazi ukubana abesephela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo ngo-31 December. Kodwa ke ukubhalisa ukuthi amaphepha la aqhubeke esebenza kuzaphela ngenyanga ezayo mhlaka 31 November. Yiko ke sithe sixoxe ngodaba lolu ngoba sesizwe ingxaki eziningi uZulu adibana lazo, laba base South Africa abadibana lazo, ingxaki zakhona ziningi kakhulu. Kodwa ke namhlanje sizacela bakhona zikhona ingcwethi ezizasiphathisa ukubana sixoxisane lisitshele ukuthi ingxaki zakhona lidibana lazo kuyini, labo esibanxusileyo bazakhuluma labo basitshele ukubana hayi nxa lifuna ukuthi liphumelele ukuthi amaphepha enu angene nje kahle liqale ukuwasebenzisa lizenze njani. Siyazi ke ukubana amaphepha la bakhona abathathayo yibo abavunyelwayo ukuthi bavuselele, kodwa ke labo ababe bengelawo balayo imvumo yokubana badinge ezinye indlela zokuhlala lokusebenza okusemthethweni kwele South Africa. Jonga
hongu vadiwa vateereri nevatariri, nhasi muchirongwa chedu semazuva ose chitatu choga choga tinochikurukura nyaya dzinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yemagwaro anobvumidza vana veZimbabwe kushanda vachigara muSouth Africa kana kuenda kuzvikoro kana kuita mabhizimusi vari munyika iyoyo. Pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro anonzi Zimbabwe Special Dispensation Permit ayo ari kupera kushanda musi 31 December kana 31 zvita gore rino. Pachiuyawo matsva anotangawo kubva musi 1 January 2018 anonzi Zimbabwe Exemption Permit ayo ari kunyorerwa pari zvino, asi dambudziko ratonzwa kuti riri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunyorera nderekuti vari kuita dambudziko rekuti vanofanira kusvika online kana kuti padande mutande. Matambudziko iwayo, vamwe vari kusangana nematambudziko ekushaya nzwisiso kana dzidziso kuti vanozvifambisawo sei kuti vanzwisise urongwa ihwohwo. Ndonyaya dzatiri kuti kurukure. Musakangana kuti urongwa ihwohwo huri kungoitwa chete nevaya vanopfuura 200,000 vakanga vaine mapemiti eZimbabwe Special Dispensation Permit ndovo gawari kubunza kuti vanga vachinyorera kana kurinyua magwaro iwayo vachizopiwa matsva anenge akunzi Zimbabwean exempt exemption permit ndo magwara vanenge vachipiwa tina vadhewa mavhinga vanoe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari muSouth Africa tinoziva kuti vari kumhanya asi tavakumbira kuti vangotibatsirawo kuti tinzwisise matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe panyaya yemagwaro iwaya uye zvavangakurudzirawo kuti zviitwe tinogamuchirai nemufaro vamavhinga pachirongwa
tinotendera kuva pachirongwa mukoma jonga makadi.
Aiwa tirova penyu tine urombo kuti takudi murisai musangano wamaa muchiita wakakosha kuti tingowana mukana nemi asi nyaya dziyo tibatsirise makorese.
Hongu kuno ku South Africa kune dambudziko guru rekuti vanhu vari kuedza kunyorera mapepa eZimbabwe exemption permit vakawanda vari kuchema chema kuti kana patinge paitika dambudziko pakunyora pa internet pavanonzi vapedzisa zvikumbiro zvavo havana kwekunotorera nhuna idzodzo nezvichemo nekuti bato reHome Affairs rinovataurira kuti zvakaitwa mumaoko imwe kambani yemavhiza inonzi VFS kambani yemavhiza havagoni kutaura nemunhu anenge asina kupiwa mukana kana kuti appointment zvino kana dambudziko riri rekuti hausi kukwanisa kupuwa appointment paindanet pakombiyuta zvoreva kuti hakuchisina kwekuenda saka vanhu vakawanda vari kuchema chema nekuti nguva iripo ipfupi yakapiwa vanhu zvakarewo nenyaya dzekuti kuHome Affairs kuri kuchinzwa makurukota zvakanyanya vanhu havachanyatsoziva kuti zvinofambiswa sei kuti ndiani angagadzirisa dambudziko irori.
Asi vana veZimbabwe havana here dzimwe nzira dzavanokwanisa kunge vachiwana nadzo rubatsiro kungava kana kuenda kuembasi yeZimbabwe kanawo mamwe masangano anovabatsira?
Kuembasi yeZimbabwe hakuna chavangabatsirwa nachinoti havana chavanenge vachitozivawo nekuti dambudziko guru riri pakuti zvinonzi kana uchinge uine permit yeZimbabwe special dispensation permit ZSP ndiwe wega munhu anogona kupuwa permit itsva yeZimbabwe exemption permit ndochekutanga chepiri ndechekuti sangano reHome Affairs bato reHome Affairs rakataura iro bazi reHome Affairs kuti kuchaitwa kambani imwe chete ndoichaita basa irori yeVFS ndokunotumirwa maapplication saka maapplications aya anotongoitwa cheki pakombiyuta paindaneti kureva kuti hakuna mumwe angabatsire ndodambudziko guru iro nekuti vanhu vanenge vachiti kana ukaenda kubazi reHome Affairs unotaurira kunzi aiwa izvi takazvipira kune VFS ndovachatisvitsa maapplications ese kana achinge apera zvino kana muchinge wasangana nezvimhinga mupinyi zvekuti indaneti iri kuramba hausikwanisa kupuwa zuva zvonetsa kuti ndiani angabatsira asi kune mamwe masanganowo evana veZimbabwe vamwewo vari kungobatsirawo pachena kuti huyai tibatsirane kuti tingazviita sei zvekungoonesana zvisina muripo asi dambudziko guru ndezvekuti kana vachinge vasanganawo nedambudziko iroro vanenge vasina chokuziva kuti zvoitwa sei ndo zvatiri kuona ndo zvichima zvatiri kuzwa tichiedza kuzvitorerawo kubazi reHome Affairs asi sekutaura kwandaita iye nezuro chaiye mukuru wenyika vazuma vakataura kuti kwava nerimwe gurukota richatungamirira bazi reHome Affairs zvoreva kuti basa rataka richitenda mai mukize radzokera shure nekuti tavauda kutangazve kuti titaure kuti zviri kufamba sei tava papi tinoenda mberi sei ndo matambudziko atiri kuona iwaya.
Thank you so much vamavhinga Chris.
Yebo jonga silo mnumzana Nyathi butholezwe Nyathi sakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga msakazi.
Ye mnumzana Nyathi udaba lwamaphepha lapha sesizwe abantu abaningi bekhala ukuthi badibana lengxaki yezimbalwa ungasitshela wena elikuzwayo lapha njalo lokuthi abantu bengasizakala kanjani?
Ngiyabonga msakazi. Inkinga ekhona kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaningi bayakhona ukuthi be-apply ku-system abanye bayakhona ukuthi be-apply beze befike ekugcineni bethole ama-dates ama-appointment dates benikezwe amaphepha bekhona ukuprinta out amaphepha ukuthi behambe beyofaka imali emabhenki bekhone futhi ukuthi beyenza ama-appointments abo kusystem beqhubeke besubmitha kodwa kukhona abanye abahlangana nenkinga zokuthi isystem yona ivele ibatshele ukuthi maybe ama details abo abakhona ukuthi bewa access even ithi ama details abo are invalid or ukhona abanye abahamba wabhada nemabhenki bathola ukuthi isystem ayizange ya pick up ukuthi usebebhadele ukwenzela ukuthi beqhubekele phambili ngesystem. Okunye sikuzwayo ukuthi abantu bayahamba ngikhona ngale ngase VFS amaline akhona abantu bayatshela ukuthi buyelane emakhaya lihlale phansi libekezele sizolisiza isystem izovula.
Ngiyenda isistimu yakho na ayivuli. Ah, okay. Ay, yala ulokho usecingweni khona lapho. Sithathe umlaleli uNkomo use South Africa. Siyakwamukela Nkomo.
Yebo njani baba?
Ay, siyaphila.
Yebo.
Kunjani eSouth Africa?
Ay, eSouth Africa lilizwe leli baba. Elibuswa abantu abahlakaniphile abafunde kakhulu. One of the best country in the world. Number 2 ku world. Angazi ukuthi ngiyabona konke kuyizizwe ukugcwele lapho amagament ekabulile wonke agcwele lapho eSouth Africa.
Ungaphi kweSouth Africa?
NiseJohannesburg.
Oh, seJohannesburg. Ungasiphathisa kuhlelo?
Ye, kule challenge kaba ngoba imangwala system yokwenza lento kufuze iqalwe ebhadala omunye umuntu oza kwenzela. Ebuchathe something like 150 or 50 rand. Then okwamanje bathe beqala nibe bethona is 1090 sebefakele enye imali mbeuthiwa ngeumeselwa yini so fuze ubhadale 1110 so imali yakhona isibenge bengibona nje ebhenki bamsebenzisa ebhenki abantu baningibhadala iprint down siphume sithi 1110 uyakuqala uyenzelwe ngomunye umuntu uyabe ungala system ungalani computer ungalayo vele ungala next uzuyelayina uqala ubhadalelwa nomuntu ekwenzele bese uyabhadalakele imali so kuyi 1110 right now ngikhuluma zona.
So okuhlupha abaningi abala amakhompyutha,
abantu abaningi abanawo, that is the bottom line. Iqiniso lihle babhadala abantu sebezifakele nje laphana lalaphana, umuntu sebiza abantu ukuthi wozani ngapha ngimbhadala imali ngiyenzele banyenzele i-print out lama-email kuyacreate i-email somewhere ukuthi iphepha lakho lingene kahle. Ungasebenzisa i-email ka-2 kuyakutshela i-email esisetshenziwe, so create enye futhi okwesi-2. Kule challenge enkulu kakhulu ka
hayi kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu Nkomo.
Hayi, siyabonga baba.
Jonga, the caller there is saying that you know, most people don't have access to computers, so they are having to resort to you know, other people.
Cafeterias,
not even cafeterias, you know, private individuals who they pay. You know, cafeterias, I think they are much cheaper, but they are paying, he says, anything from $150.
Oh.
And he says even when you are paying, you know, the fee itself is supposed to be $1,090, but he says you end up paying $100
on top of
that, and they're saying it's for texting. So I don't know. We'll find out from our experts whether
maybe we can throw that to Mr. Mavinga before he leaves. Mr. Mavinga, you heard our first caller. He's saying that people are finding it very, very difficult to access the computers or to access the internet, and if they do access the internet, they have to pay somebody for that service, and on top of the 1,090 rand that is being charged. May you just explain the process and what you can tell people to do? Hello, Mr. Mavinga?
Hear me?
I think you're now, your phone is a problem a bit. Hello?
Hear me?
It looks like... No, maybe we'll have to call you back again, Mr. Mavinga, because we are not getting you loud and clear. Ah, okay. Anyway, let's go to Mr. Nyathi. Mr. Nyathi, you heard the question there. The people were saying that since they cannot access computers, they're having to resort to private individuals. And in addition to that, when they pay the money that they're supposed to pay, the fee, the 1,090 rands, they end up paying in addition 100 runs in addition. What can you say to that? Mr. Nyathi? Looks like we've lost him as well.
Wow.
Oh, sorry. We are having very bad connection.
Hello. It's name Terry Parnari. Magadi? Hello? Vamoyo? Mr. Moyo Linjani.
Hello.
Yeah.
Unjani Moyo.
Jani.
Yeah. Ucingo lakho lungani kaluzwakali kahle. Asazi kumbe ungabhotabhota unapha enxa ungathola inethiwekhi encane. Hello. Yeah, it looks like we are having big
problem.
Challenges here with the phones. But we'll just keep trying. And please, listeners, you can call us directly on 001-202-465-0318. You can even send us a text on that number and we'll call you right back, John.
Maybe, Chris, we can take this opportunity just to have a rundown of what is expected for one to apply. We went into the VFS website, and on their website, there are steps of, how to apply. You'll need to fill your application form online. Filling the form online is mandatory, as no handwritten forms would be accepted. It's important, before selecting an appointment date, please ensure that you plan accordingly for your supporting documents, as scheduling would only be allowed under special circumstances. After completing the online form, the applicant will need to ensure all supporting documents are in order and needs to be handed in when submitting on your appointment date. Then a fixed service fee of 1,090 rand for every applicant is payable online only via debit or credit card or EFT or prepayment at bank using the unique system generated ZEP reference number as a reference. Please note that there will not be any bulk payments allowed for groups, and each applicant will have to make a single payment per application using the system-generated ZEP reference number as payment reference. Fees are non-refundable once the application is received by VFS Global and Department of Home Affairs. Ndo zvimwe zviri kunzi zvinofanira kuitarisirwa kuitwa Kristi kuti unoenda pa dandemutande ndopa unokwanisa kufila fomu racho iroro. Anzi hatibvumidzi zvedu zvekunyora nemaoko izvi. Hapana handwriting kana handwritten form inobvumidzwa. Vari kuti zvakakosha kuti usati wasarudza zuva raunofunga kuti ukasununga kuenda kuappointment yacho. Unge waunganidza zvose zvinodiwa madocuments chazo kupai kuti zvii zvinenge zvichidiwa zvinotarisirwa. Kouya onyaya yekuti mutengo unofanira kungoine mari inoita 1,090 rands pa application yega yega unenge uchiita kana kuti pa applicant pamunhu oga oga ari kunyorera. Havabvumidze zvekuti semhuri tongounganidza magwaro edu nemari edu tongobhadhara nekadhi kamwe chete, hanzi hazvibvumidzwi. Uye havatambire mari cash. Munofanira kubhadhara ipo pamadande mutande online muchishandisa Visa card kana kuti credit card kana kuenda kunobhadhara kumabhanga muchishandisa namba yamunee mapiwa vari kuti ZEP reference number yekuti unokwanisa kubhadhara nayo kumabhanga. Ndozvimwe zvinhu zviri kunzi zviri kuitawo kuti vakawanda wange vachinetseka Chris zvishoma zvataverenga izvo.
Yebo Jonga, ye njengokuzwa lapha uJonga ubechasisa ukubana nxa lifuna ukuthi livuselele amaphepha enu la ama permits la ama Zimbabwe exemption permits limele liye ebulenjini beinternet. Abafuni ukuthi ubhale ngezandla zakho ikhesi ivileyane esiyaziyo, hayi abayifuni. Bathi njalo bona kumele ukuthi nxa usuphiwe kumbe usufake ilanga lapho othi wena uzamele uye khona lapho ku interview yakhona kumele ubone ukuthi ilanga lakhona lesikhathi sakhona uyasigcina njalo kumele ubana nqa uqeda ukuthi ama ubhala usufakile amaphepha akho wonke kumele ubone ukuthi wonke amaphepha akho ahlelekile njalo lelanga lonke lakhona hele appointment likhona ulifake kahle ungaphambanisi njalo imali efunakalayo yi 1090 rands imali le ibhadalwa ngamakhadi nje kuphela abafuni ukuthi baqhubele ezandleni ibhadalwa ama debit kumbe ama credit cards bathi bona njalo imali le ibhadalwa umuntu ngamunye ngamunye hathi ukuthi thi hayi emolini yethu sibahlanu kumbe sisithupa so sesizakhipha imali le iphume kukhade lilodwa hayi abathi abakufuni khonoko bafuna nje umunye lomunye azenzele yedwa jonga
tichapakurira vateereri nevatariri kuti zvii zvinodiwa asi tisati tasvika yedu ipapo tombotambira mumwe munyarikani wedu atinaye pachirongwa tinava Arnold Sululu makadiva Sululu
makadiva joga
aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti mapinda pachirongwa tingoziisa vateereri kuti vasululu vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vari researcher kusangano ikoko tanga tamboti kurukurei nemi pachirongwa chedu chatambopakurira vateereri chenhau pamusoro penyaya yematambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe asi tongoti tipe mukana vamwe vanga vasina kunge vanzwa zvatambotaura ipapo kuti ndeapi matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe mukuedza kumutsiridza upenyu hwemagwaro avo ekuti vange vachigara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo
totenda vajonga vagari vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa vanga vane maZimbabwe special permit vakatenderwa kuti vaite reapply for yakunzi Zimbabwe exemption permit takazvifarira chaizvo nekuti tandisingazive kuti chii chichazoitika ya I expire end of this year na December saka takusangana nematambudziko akawandisa panyaya yekuti tiite application yacho sematauriro amboita vadeva kuti uno apply online chete ndiyo access ripo and uno apply via you know the VSF agency yakasarudzwa ne Home Affairs saka chiri kunyanyonetsa vakawandisa ndechekuti havana macomputers ekushandisa and vachidzi vacho havagoonekana kutoshandisa macomputers acho kune vashoma vari kukwanisa kupinda musystem kana vapiwa date rekuti vanosubmita madocuments avo vakusangana nemachallenges akawanda tanga ndichingoti Zimbabwe inenge yatoya kunoku futi malong queues akutowanikwa asi paunoita application iyoyo unopiwa time yako wega unongo chingofunga kuti changoenda paya unotorwa photo une mafingerprint then wotsiya madocuments ako saka vanoshandisawo futi system iri kushandiswa kuZimbabwe yeBVRA iri kunetsa kumusha iyi saka kunoku yakutoitawo mafaults saka kwakuitwa uri ikoko kuHome Affairs nekuti vakutoti vanenge vachida kutoitiwa vakutoenda newo kuseri vachi kumbirwa kuti vabhadhare tumari kuti zvivafambire zvakanaka
maita basa vasululu ramba henyu muri parunhare tingonzwa kune muteereri mumwe ari parunhare Mr. Moyo linjani
makadiko maswera sei
aiwa taswera vamoyo kuri sei kwamuri imi
hawa zvinosimba chose regaititendei nyeredza jehovha mwari atisanganisa chose mani rakafana nawa
ndizvozvo
muripo ndeyekuti nhawi dzakanaka but vanhu vakawanda vatambudzika chose nepaonline apa nokuti nevili kuti zvakafana isu takabhadhira mari last month musi wa 29 saka tibozi takaitira pamwe chete nadzimai wangu so akutishipuwa date manje iri kuramba iringobudisa munhu wani saka zvingatitambudza zvikuru asi kuva mwozi kuvafambira zvakanaka uita zvakanaka waya wavada 1090 rand kusikonzi kazi kachinge wasvika ukoko futi kudiwa futi imwe 20 rand iyi kuda kuti utange waswapa saka ipapo patambudza vanhu vakawanda ende vanhu vakawanda pfuura kudiwa mari maenda cafe maraini raini kubudisawo mari dzakawanda zvikuru 100 kana 200 rand saizvozvo saka na yaka fana internet ye this time ya yata muda wana kawanda tizi kuti tishawa muda sii papa hapo
asi pamata ora kutimaka badara online imina adzimai batikurungo buda namba ya munu mwechete iliku buda yerechiraki za uti namba ndea ni nukutu wano uti muna anufana ngo shi nyorera application yake ni kubadara ariega musina unge makaita group kana bando
na wengine ndiyo kuti ma pinda kwa kati taka taka rigi sa kubaka buda reference yumu yangu baya buda ma ya zima baya buda kwa sababu tu baada kwa sleep pinda ku sana ding kwa tunga jina baada rida sana kama tangu injira pamoja chini mwanu baada tu wanu baada saba kuzungu chishi boka manje inonge chini era parongo apia mwanu ane sana kama nubaru kuni zama ibo tatua ni ziki na atu zama chuo siku chibu ya saka fanya zozo saka zinu zikutambuza hapo wea inda futi usawo kutuwa mwari ya kadae mwana futi ndi zozo saka zinu zikutambuza menu kuti zinu zikutambuza zina kufi
maita basa ya kuluma
yangi ya kuluma
ngu jimu zaona krisi kutahari kukona ya risi ndewele
kunja animoe
awa umfundisi moyo yaphila lana kunjani wena Chris
hayi mina ngiyaphila o ngumfundisi
ya ungumfundisi moyo lo ya
okay
ulikho na wafundisa ngeke bayenza ma permit da
hayi so ungasifela nje ukuthi wena osukuzwile ukuthi okukhathaza abantu kuyini
inde ikhathaza labantu baningi ne abantu vaya kwe online vanyekezwa i reference so vayo badala imali lapha ya mama badala imali inkinga ukuthi mani mwela futhi lapha ku computer ayi nikeza abantu i date ukuthi niyo yokuthi nizokuya nini lapha ya so indifali yu inkinga kulu so abantu baningi bayazama njalo ndi bayo ndiwe izimali eziningi njalo njalo sokuthi mawu sasa wabuye wathi woza futhi wenze njalo so yu inkinga efana leyo so hey bank abantu bayile bayovuba badalile mara ukuthi unyikezwe idate ukuthi uzokuza isikhathi siphi yu inkinga efana leyo so asazi ukuthi lapho zokufumana so abanye bathi kufanele niye lapha ama office ama office nako na ndiyo wachela mhlawumbe bazoniyenzela lapho wanikeza date so kwa mhlawumbe lapho futhi umuntu ukona kuya lapha mawa fika lapho za bed ya food so asazi ukuthi zokwenza kuzoyenza kanjani
hayi kulungile sibongile moyo sizabuza ubabunyathi owe migrant workers association asazi umbe uzaphathisa hayi sibongile kakhulu
awa siyathokozisa siyathokoza nani even ilanga lendle ekhulu kwamvala
hayi sibongile la ube lobusuku obuhle sibongile kakhulu
awa siyathokoza
jonga let's ask Mr. Nyati
no, I think he's not yet back.
Mr. Nyati? Yeah, I think maybe
tomboenda kuna Vasululu. Vasululu, sangano renyu re Zimbabwe Results Forum riri kubatsira sei zvisara zve Zimbabwe tichiona matambudziko osa.
Even the last time 2014-2015 Zimbabwe Exile Forum yango batira vanhu vanotambudzika kuenda online kuite ma applications yaya saka taingo aitira for free ende vachinzi vacho varingouya tichingovabatsira zvakangofana nevachinzi vanouya vachizochema nenyaya dzekuti varikuona dambudziko rekuti kana vakunorinyiwa maasylum avo vosungwa vamovodzorerwa kumba vopuwa another day vachinetseka kuuya kupretoria kumarawa style kwavanenge vasina mari yekuti vazvichengetedze but dambudziko hombe ratikuwanawo isusu nderekuti kune vamwe vari kufona vasina kupinda muchirongwa ichi vakataza kupinda muchirongwa ichi nekuti government yakabvumira only 200,000 saka kune vakawandisa sekuziya kwamunoita muno South Africa mune maZimbabwe akawanda chaizvo anotopfuura million vasina mapepa vari kungoshanda vazhinji vacho ndo vari kushushikana chaizvo kuti ko dai matibatsira kuti tiwane mapepa ya ari kupiwa vamwe.
Saka imimi muri kupanisa kuzenga muchitaura here neve divi re Home Affairs pamwe chete ne VFS nekuti tirikunzwa kuti izvizhinji zvinongonzi unofanira kungoita online. Imiwe sesangano muri kuwanawo here mukana yekuti munogona kugara pasi nawo muchisvitsawo matambudziko iwayo?
Tirikuboedza asi VFS hatina kana mukana navo. Vaimbotinzwisisa ndeve Home Affairs ndivo vatida kuedza kuti titaure navo tigare pasi tiite gungano rekuti titaure nyaya yeZimbabwe exemption permit iyoyo. Nekuti iso segungwa redu hatisi kufara seNGO yedu hatisi kufara kunyanyisa maconditions akaiswa ipapo nekuti inongonzi 4 years and ine malimitations ekuti kana yapera iyoyo hakuchina chimwe kwakutodzokera kumusha. Ende takatarisa vana vakawanda vemuZimbabwe vari pa that program, vana vagara makore akawandisa chaizvo muno muZimbabwe, vamwe vato nemburi vato nevana vakura. Saka vanenge vane tariso rekuti tarisiro rekuti vangave vachitopiwa mapermanent resident. Saka titori nenyaya hombe kuti tinofanira kugara pasi tichitaura neveHome Affairs nevamwe vese vari mugovernment imomo. Dambudziko ratinyanyowana nderekuti taichida kuti titaure naminista but murunguoonawo zviri kuitikawo kunoku zvakunge zvekuZimbabwe vazuma vari kungochinja maminista every 6 months. Saka taatoomerwawo kuti totangira papa asi chaizvisizvo kuti tisangane nevakuru vehurumende kuti tigadzise nyaya iyoyo tione kuti vana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa vagare zvakanaka vaende kumabasa vasanetsa kumabasa kune nyaya yemapemiti vachibhadharwa mari dzishoma.
Thank you so much Vasululu, ramba henyu muri parunare. Tingoyeuchidza vateereri kuti zvii zvavanotarisirwa kunge vachienda nazvo kana kuti zvinodiwa kuti vange vachirinyuwa mapepa avo ekugara munyika yeSouth Africa nekushanda, kudzidza nekuita mabhizimusi zviri pamutemo. Ndichatanga hangu ndichiverenga nechirungu. Hanzi, an applicant will be required to submit the following: a valid Zimbabwean passport, evidence of employment in the case of an application for work rights. Then 3, evidence of business in the case of an application for business rights. Then chimwe chechifour kana chechina, evidence of an admission letter from a recognized learning institution in the case of an application for study rights. Ndo nyaya iri kunzi zviri kudiwa. Panodiwa tsamba inoratidza kuti uri ku kana kuti wakawana nzvimbo wakatambirwa nechikoro kana uchida kunge uchitsvaga mvumo yekuti unge uchishanda uchigara muSouth Africa uchienda kuchikoro. Kwouyawo umbowo hwekuti uri kunge uchida kutanga bhizimusi unofanira kunge une magwaro anoratidza kuti wakapiwa mvumo yekuti unogona kutanga mabhizimusi munyika iyi kana kuti une umbo hwekuti une bhizimusi rauri kuita uri muSouth Africa. Kwouyawo umbowo hwekuti unoshanda kana ukanga uchiapplya kana kuti wanyoresa uchiti ndiri kuda undipiwe mvumo yekushanda ndichigara muSouth Africa. Hanzi unofanira kunge une umbowo hwekuti uri kushanda, evidence of employment. Pamusoro pazvo zvose unofanira kunge uine a valid Zimbabwean passport kana kuti passport yekuZimbabwe ichiri kushanda. Vanotiwo inenge ine at least mwedzi mitatu kana kuti 90 days isati yaexpire. Kana passport yako yasaruga nemazuva ari pasi pe 90 kuti inge ichiexpire, utambirwi. Saka ndo mamwe matambudziko anenge achitarisana nevana veZimbabwe. Chris
yebo Jonga, njengokuzwa kwendapha uJonga ayachasisa ukubana kuyini kahle kahle okufunakalayo ukuthi umuntu afake amaphepha ake ukuze ayemukelwe. Okufunakalayo ke ipassport, ipassport le imele ibe ipassport esebenzayo engakedluli esingathi lokhu yiku expire. Bese befuna ubufakazi bokuthi uyasebenza kumbe njalo nqa udinga ipermit yokuthi ufuna ukwenza ibhizimusi, kumele utshengise njalo ubufakazi bokubana hayi ngifuna ukwenza ibhizinisi mbe ngiyenza ibhizimusi lami nangamaphepha ayafunakala nqa kuyikuthi yiko lokho okufunayo. Njalo nqa ungumntwana wesikolo, kumbe bakhona abantu abadala labo abaya esikolo, nqa usiya esikolo kumele ukhiphe njalo ubufakazi bokubana uya esikolo jonga
taita mutereri Christina Mkoma James Jacha bari ku South Africa makadi Mkoma James
padi Mkoma jonga
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kupinda pachirongwa chedu tipeyo pfungwa dzenyu kana mashoko amuinawo pamusoro pehurukuru yedu
chirongwa ichi
nare dzedu nhasi dzinenge dzine majairos Mukoma James regai tigozama kuti tivabate zvakare Mukoma James nhare dzinenge dziri kunetsa Chris
yeah jonga we still have Mr. Nyati on the line but I understand his line is still not clear. I hope now he can hear us. Mr. Nyati hello
bona ulizwa ama line wona
yeah ama line yonga angana siphoqa lapha yeah bese ke saba lomlaleli lapha obuza yena ukubana kathi imali le engezelelwayo anti yona imele ibe yi 1090 rand kodwa uthi yena nxa usubhadele kukhanya imali bangezelela ngeyinye i 100 rand phezulu abathi yona ngeku texta lana kusemthethweni lo
uthi badala i 1100 imali yoku SMS ayisiko ukuthi umuntu ichuze leyo umuntu engafika ku system leyo 1000 na ukuthi watholelwa ma SMSs
ucingo lwakho nyathi lungani luyala wothi sizame njalo siza kufonela njalo engxese ngaba le network engcono ngoba ungani vele asikuzwa kahle jonga
rigaiti mbozama zvakare Mukoma James Jacha mutereri wedu ari South Africa Mukoma Jacha madzoka pachirongwa tinzwei mashoko amuinawo
alright yani chiti mashandi anoita system racho ndeyekudai unochekutanga unotanga kuregister fase uchitanga kuita unotanga kuregister email yako and then password kuti uloge in upinde uasengoji uchifia that form wapedza kufira form iroro vanokupa reference then wawana reference iyoyo unodownload script yauchaenda neyekubhengi inenge yatoni reference yako iya yaunenge watopiwa paonline already. Then from there ukaenda kubhengi ukanobhadhara kubhengi unomira maybe for like 3 days kuti mari yako vaipika pepa system yavo. Then from there wologa in zvakare pawebsite yavo kuti unge uchipa appointment navo ndopa unokwanisa kudownloada mafomu ayo anenge wakafira ayaya pawebsite because ndakatozipedza process ra ndakatoripedza then wadownloada mafomu ayaya anenge ato already completed because unenge wakafira everything then wochitora tsamba yako yekubasa yaunenge unayo ore yechikoro or yebusiness nekopi yako yepassport netsamba yekubasa or yechikoro or yebusiness inofanira kuva satisfied by completion of oath and then copy of passport tsamba yekubasa and then nemaoriginal zako then woenda ikokonekta but internment akasvika kwakusati but few iriko zasa wanhu vamwe vatere zvekuti kunozobikwa ma20 rand kumberi 20 rand isinete kuti imari yauchasvika ikokoko uchifosedzwa kubhadharai imari yekuti vanokubvunza yekuti kana uchizoda kureceive notification SMS yekuti your payment is ready and then you have to pay 20 rand but kana usingada hako kureceive that notification uchizongodaiwo kuzongozvichekera wega kuti payment yako yabuda or isati yabuda unongokwanisa kungoregera kuibhadhara that 20 rand is not a procedure kuti uibhadhare that money
chanda nchida kubunza mkoma James ndeche uti uka fila application yako online unukwansa kuchinodiwa kuzo wetu uprindere uchi zenda nema formu ya onengo wa fila ya kana utu wakango fila unubo wangu submit online yu zungu inda npese ni namba ya onengo wa wana
aa ukafila mafomu yako online unufana au mafomu ya chandaka wana nze uti au kwansi ni maprinda mafomu ayo utatuwa batala mari yako unofana utanga wano badala mari yako kubengi panenge pa mari yako ya kuoneka pa system yavo pane option yekuti payment inenge yakunisetia pa reference number yako yayo zvenini nguva kwasa kudownloada mafomu yayo unomatora mafomu yawo inda kuenda nayo
aiwa maita basa zvikuru mukoma James
okay mukoma jonga maita basa nekuti bata kuti pinda pachirongwa chedu
aiwa tinotenda zvikuru Chris tatanzwa kuti mukoma nyati vadzoka here nimbobvunza kuna vasululu kuti nevasululu nemafambira ari kuita zvino munoona here vanhu vachibata deadline yemusi wa 30 November
vajonga ndikona pane a big challenge because ne process yacho kuenda kwairi kuita kuna vachita go slow chayo chayo sekuti vamwe vatatu vatombotanga kuita anything ndikona vachizotadza kubata deadline because ndachitotarisa vamwe vatanga tichibatsira kuti vakutopa madates ekunana 12 13 November saka ndakutoona kuti madates acharo kuita achitoita close by saka vatatu vatombotanga kuita ndavatoita nechimbi chimbi kuti vamhanye vano enda pa online kana kuti vauye kuma office edu eZimbabwe Exo Forum vanenge vari padhuze ku Pretoria tizovabatsira kana kwavanenge vari ikoko ngavaende vanobatsirwa kana vane hama neshamari vanokwanisa kubatsira vari kuona dambudziko rekuwana ye 1000 yakunzi 200 ngavatoita zvekuchipidza nekuti ndikuona kunge iyo home phase yacho irikuita a delay process kana chiyazo kuti tinatotarisira ndichikuti kuona kuti even kana maapplications yaitwa vese vaita vatorerwa mapapers avo nemadocuments avo vachazo approvewa here kana kuti kune vamwe vacharambirwa sezvatikuona zvichiitika kuma asylum I think dzimwe challenge yatada kuti tichitarisira we hope kuti hai hazviitiki izvozvo vatinge vese vanongonzi vari kupiwa iyo 4 years extension
munokuluma here vasululu
ya niyakuluma nampomezi obela lapa kuluma koni zindewe
chimbo kuluma ina gande ni chimbo tura mafemu
unjani mnumza
ya nuspirele unjani
aise ya pila tena ye mnumza na kulo tubo lapa SSS walu kulunyo ngabanye ubana baya bazitola be pakati kwembokodo lolwandle bayesaba ukuthi baye ekhaya kumbe bahlale beloku bekhona pho ngoba ekhaya sikhuluma nje kulo hlelo lokubhalisela ukuvota ngokuzwa kwakho wena bakhona yini asebeyekele ukuya ekhaya ngenxa yokuthi bafuna ukuthi balungise ama permits
abaningi bayefuna ukusibili kuye ekhaya but ithinge khona manje yona le ukuthi iZimbabwe extension permit le iyaphela mhlaka 30 November that's next month so laba balama iZimbabwe special permit bafanele be apply idate engakapheli kodwa abantu abaningi abangekho u program le vele balesifiso sokuthi baye ekhaya bayo register ukuvota but inkinga ekhona kwamanje ngiyawazi ukuthi indawo zemali lezi yahlupha abaningi abakwanisi ukuthi bethole imali nawe usuka khona le eCape Town ufuna ukuya eZimbabwe imali enkulu kakhulu
hayi kwezwakala hayi sibongile ungaya lokubambile khonapha ecingweni sizaphenduka njalo jonga I understand Mr. Nyati is back maybe this time is much clearer Nyati
I'm keeping my fingers crossed
Nyati Yebo Nyati.
Yebo Sibindani bafethu.
Yes, siyaphila. Hayi incingo lamhlanje hey.
Zisenzelo ukuthi kusizwakala ngcono manje.
Yee, kathesi sesingani siyakuzwa. Ubusachazisa wena laphana ukubana udaba lolu ole imali yokutexta esifakelwa abantu.
Bengithi mina isystem yona ngokwayo iyanikeza umuntu ukuthi ekhethe ukuthi ufuna ukubhadala leyo 1090 kumbe ufuna ukubhadala leyo 1110 i20 rands leyo yiyo leyo abathi ngiyokuthumela ama SMSs e-update abantu. Njalo thina siyakhuthaza abantu ukuthi beyithathe leyo 20 rands leyo ukwenzela ukuthi i-home affairs i-busy processor i-permit njengokuthi i-permit seyisukile VFS, amaphepha sesukile VFS sekaye e-home affairs, bethumele i-SMS ukuthi manje amaphepha sekasukile VFS seye-home affairs, nelanga ma i-permit seyiphumile ithunyelwe futhi i-SMS ibiselwe isho ukuthi i-permit yakho seyifikile e-VFS, iza uzokollecta i-permit yakho. I-home affairs isitshelile ukuthi kukhona ama-permit athunyelwayo ebantwini aka 2014 agcina ebiselwa khona e-home affairs ngenxa yokuthi abantu babengazi ukuthi bawathola ama-permit awasekaphumile kumbe akakaphumi. So ngolunye uhluphe esinalo manje lokuthi sizama ukuthi sikhulumisane ne-home affairs sithi kubo labo bantu ababe-applyela ama-permit sicela ukuthi bevunyelwe ukuthi be-applyele la ama-ZEP because kungenzeka ukuthi sicala labo ukuthi abazange bebuye bezokoletha ama-permits abo e-VFS. So ibalulekile le 20 rands ukuthi beyifake abantu. It's only 20 rands, not 100 rands.
Manje-ke udaba olunye oluke lwabuzwa lapha ngomunye umlaleli olokubana kule nto ehluphayo eyama-reference number ukuthi uyaphiwa njengalowo kade sikhuluma laye othi yena yena lo mkakhe bakhanya bale number eyodwa. Kuhamba njani lapho emanambeni la?
I-system yona ngokwayo nje ifuna abantu kakhulu kakhulu abayaziyo. Yikho thina siyi-migrant workers association sinabantu esisebenzisana nabo abathi ma i-system iqala baqala ukuthi bengene kuyo be-applyele abantu. So esikhathini esiningi abantu bayangena kuma-internet cafes bayacela abangani babo ukuthi beba-applyele kube sokusenzeka ukuthi benga-applyi ngendlela eqondileyo. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi umuntu sekathi njengamuzwa nje ekhuluma ngokuthi wa-applya yena nonkosikazi wakhe kodwa waphuma i-reference number A1. Ngoba into ebalulekileyo ukuthi ekugcineni i-system kufanele ikhuphe i-deposit slip umuntu okufanele eyithathe deposita ngayo e-Standard Bank. Then uma isedipositile e-Standard Bank seyivula yona i-system ukuthi umuntu ekhone ukubhukha i-date yokuthi uzosubmitha nini. So kuyenzeka ukuthi sometimes khona lapho eku-applyeni umuntu maye engajwayelanga le system kwenzeka ukuthi egcine ekuthinta izinto ezi-wrong. Yiwo ama-cases lawo esithi sina masifonela ngikhona ngale ngase-VFS bethi sibayi-emailele. Masibayi-emailela uthole ukuthi kwesinye isikhathi abaphenduli and abantu sebecabanga ukuthi maybe nathi siyadileya i-process. Then i-VFS iphinde ithi yona abantu ababuye bona ngikhona ngale-VFS uthole ukuthi ma befika abantu abatholi usizo ngendlela eqondileyo. So thina esikukhuthazayo ebantwini ukuthi abake bezame abantu asebezamele ukuthi be-applye online abafana nabosululu ePretoria iZimbabwe Exiles Forum bazokhona ukuthi bebasize ngoba i-system bayazi ngcono. Bezame ukuthi befune umuntu oyaziyo ngcono i-system ukwenzela ukuthi ingabaphambanisi.
Hayi, uyezwakala. Bamba njalo ucingo. Jonga, Mr. Nyati here is explaining that additional money that was asked earlier on. He says, you know, it's not 100 rands as such. It's only 20 rands. And this is for text to update, you know, to send you alerts every time they work on
you. Okay, yeah, your application.
Yeah.
No, that's a good development. But the problem is, if it's not on the website, people now would think that
they've been stolen.
Yes. Maybe tingangonzwa kuna vatsululu pamusoro penyaya dzatiri kunzwa idzo kuti vanhu vari kuzoti vaenda nema application avo vanozonzi vanokwanisa kana kuti vanoda kuti vanga vachizwana ma updates kuburikidza nema text kana ma SMS vabhadhare $20 kana 20 rands ndine urombo 20 rand pamusoro pe 1090 rand yavakambobhadhara mungatsanangurawo kuti vanhu vanzwisisei ipapo
on our side vataka itira tataona hedu challenge iyoyo nekuti vazhinji tikangovapa appointment date yavo vanobva mhanya voenda kumidzana but iri nyaya iyoyo tarisa zvemutemo kuti kana ministry yakati is 1090 rand ndiyo yatinokurudzira kuti vanhu vabhadhare but the system ndakunzwa manje kuti yakutaura ichi include that 20 rand isusu patanga tichiita vashoma tikambotanga kuitira ivavo takaona ichiita 1090 rand saka zvinhu zvabuda pasystem I think zvinhu zviri authentic chinozonetsa ndechekuti kana wava kuzonopa mumwe munhu zvisiri pamutemo unopiwa here receipt kana wabhadhara 20 rand yachiyoyo ndo zvinhu zvinenge zvakutinetsei nekuti zvinhu zvisiri pamutemo because if it's not gazetted then hazvina kunaka vakutobira vanhu mari tomuona kwatiri kuita webisu sezimbabwe itza forum
aiwa maita basa ramba yanyu muri parunhare tinodzoka kwamuri izvozvi tina mukoma Luke Chinambura vari kusouth africa makadii mukoma Luke mukoma Luke halo nhare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi mukoma Luke tineta pesona nawo parunhare regai tizame zvakare tivadzose pachirongwa Chris ndandichitaura navasururu vachingotsanangurawo pamusoro penyaya yemari 20 rand iri kubhadhariswa he says if it's not on the Home Affairs website then it's not official and people should be worried they have a reason to get worried about but that the, because there is no authenticity on that
but I thought he said now there is something that pops up or something like that when maybe you can explain
Mr. Sululu
maybe if I can come in there vandakabatsira inini yanga iri 1090 this is of late if they've changed it then I think it's okay you just have to verify it was end up in our system this week
Mr. Nyati maybe you can explain the 20 rands
ndothanda ukuthi ngichasise kona lapho I 20 rand lay is not compulsory ayisiko ukuthi umuntu uyaforswa ukuthi ayibhadale uma umuntu engangena ku system yona i-system izobe isithi 1090 ibe isifaka ibhokisi nyana okufanele ukuthi umuntu elithikhe ma ungalithikha lelo t ibhokisi nyana lelo iyatshintsha isuke kule 1090 i-ede leyo le 20 rand ibe isisiba yi-1010 so kusemuntwini ukuthi uyawafuna lawo ma-s m ss ibhalile nokubhala i-system ukuthi is for s m ss ama-s m ss lawa ingawayi-update yokuthi i-system yakho i-permit yakho ihamba kanjani i-process yakhona umuntu uyakhetha ukuthi uzofuna ukutresa online khona lapho wa-aplya khona o uzofuna ukuhlala ethola lawa ma-updates ngama-s m ss yikho beyenze ukuthi ibe optional is not compulsory
I see. Okay, Jonga. There is a clarification now. So you have a choice.
Uno sarudza. Anzi ikodzero yako. Kupfuka kana kuwarira. Regai tinzwe zvakare kuna vasuluru kuti zvamungakurudzira vana veZimbabwe nekuti tinoona nguva dzedu dzaakuti mhanyei zvamunokurudzira vana veZimbabwe kuti vaite tichiona kuti musi wa 30 November hakusi kure.
Ndotenda vajonga ndechekuti vana vezimbabwe vane mazet spi ngavaite kurumidza chaiko chaiko kuona kutsvaga rubatsiro kuona kuti vaita maapplications yayo nekuti tiri kuona kuti vakada kuzomirira 8 of November yatosvika vakazoda kumirira last time kunogona kuita congestion votadza kusubmita mapapers yayo nekuti kana matapunzwa kuti kwakuita madelays kumidrand itaura trimunom muhauteng zvinenge zvakutoratidza kuti vanogona kutouya nemamwe maexcuses kuti system yadown saka vana vezimbabwe Ndava ende kuma points akataurwa ne Home Affairs kuma SF points vano submit ma applications avo. Chimo chatinacho chete ndechekuti
vasululu
vasimo muchirongwa ndingo vatikunyanyo chema nawo
vasululu todzoka kwamuri izvo zviregai ndingo kubatai muromo timbodzokara tidzokere kuna valuk chinambura vane nhare yambodona isati yadona zvakare rambai muri parunhare vasululu mukoma luk
Magadi vajonga.
Aiwa ndiri mupenyu tine urombo nhare dzinenge dziri kuita mashiripiti nhasi asi zvisinei mapinda muchirongwa tipei pfungwa dzenyu.
Isu mukoma jonga atena kupanise kuwana mapemiti. Izvezvi tiri kutoite plani yekutumire mapasipoti kumba but mapasipoti acho ari kutotorwa kwechizi ane mafix stempu. Saka hatisi kuziva kuti toite plani yetu kuti tikwanise kuwana mapasipoti.
Imi pasipoti yenyu yanga yakuexpire here kana kuti makambenge muine ZPS here zvinonzi ZSP?
Ndanga ndisina kutombo apply a permit saka kuboda vanotipe mazuva mashoma saka petinodzosa mapasipoti nemabhazi ndopevanozoti mapasipoti acho ari masikisimu saka vanongomatora vobva vamai pevanomaisa kana taakumada kana kuise mari atichazvitoi kumawana
saka makatorerwa pasipoti nani nevedivi resouth africa kana kuzimbabwe
vekuzimbabwe
ndo vakakutorerai pasipoti
ehe
vachipa zvikonzero zvekuti madi
vachiti kwanzi ine fake stamp
fake stamp imi mamai wanawo kupi fake stamp
atizozivika nekuti tinoite nyaya dzekuti kana tapuwa mazuva mashoma tobva tadzosa nemabhazi
ehe saka hamuna chokwadi kuti makambowana fake stamp yevara kuti makaiwana sei maikundikana here kungotsanangurira iwewe kuzimbabwe kuti aiwaka tinodhindirwa pamugano wesouth africa apo tichipinda
havana kukwanise kutoti vakati kwanzi kana ukade kutaurisa tinokusunga tobva tazoende kukoti
apo pakaoma apa hameno Chris tingapinza here vamwe vanokwanisa kubatsira varuma Mr. Nyate
iqiniso lelikhulunywa ngubhuduluku kunabantu abagangayo ababethatha ama-passport abantu instead ukuthi bethumele i-passport yomuntu iyestempwa eborda bebekhanda ama-istempu zase-Home Affairs beyistempe khona lapha e-Hillbrow beyistempe khona lapha e-Joburg yibo labo bantu abamotsha ama-passport abantu iqiniso lelo ende into nje okufanele ukuthi iZimbabwean government iunderstand ne South African government iunderstand ukuthi kukhona abantu abebenikezwa ama days amalushwana eborder umuntu bese sithi angeke ngikhona ukuthi ngibuyele ngingene eZimbabwe ngiphinde ngibuye back ebese nikeza umuntu emnikeze imali kanti laba bantu bayaganga basebenzisa ama fake stamps khona lapha eJohannesburg bestempele lo muntu ukanti i-system yase Home Affairs e-border I pick up leyo stamp le.
But in a way if people are not doing the right thing are they not also asking for trouble?
Yiko thina sihlala siyinhlanganiso sizama ukuthi siqoqe abantu sibafundise ukuthi lezi zinto lezi abazenzayo sina abantu sikhuluma kanje abalama passport alama fake permanent residence permit and zonke lezo zinto lezo zibangela ukuthi umuntu kumhluphe kusasa manje bethi bayacheka ku system sine list ye office yethu yabantu abangafazi ukuthi benzeni because uma befike border babuzwa bebuzwe into ezifana ne exemption letter okufanele itholakale e Home Affairs abanayo leyo nto leyo ngoba bazama ukuthi beyenze ama shortcuts and ama shortcuts lawa kinda ejike futhi ezoluma bona so sikhuthaza kakhulu ukuthi abantu abenze izinto ezisemthethweni njengoba usululu ejilo ukuthi sikhuthaza abantu ukuthi manje abagijime beapplyela ama permits
Mnumzana Nyathi siyabonga kakhulu isikhathiso sesidliwe ngumangoye ube lobusuku obuhle. Thank you there to Mr. Buthelezi Nyathi of the Migrant Workers Association South Africa. We also heard from the Zimbabwe Exiles Forum, represented by Anadi Arnold Sululu. And we also heard from Dewama Vinga, human rights lawyer, and all our listeners who managed to get through. Thank you so much. This is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.